Ngozhinji dzeparamende dzau dza Studio 7 kuti dzinopara chose nekusarudzwa kupinda mudare reparamende uye dzavimbisa kuti dzichaita zvese zvadzaivimbisa vanhu mumiririri wemazuwe South muNational Assembly vaFortune Chasuve ZANU-PF vati shuviro yavo ndeyekuti mitemo yese ivandudzwe kuitira kuti ienderane nebumbiro remutemo.
Hati chikurukuru chari papa hatichada kuramba tichitaura politics, tichada kuti tirambe tichitange kutaura nyaya dzeeconomics. Vanhu vari kuda dhirivhari panyaya dzemari, panyaya dzedevelopment, mishonga mumahospital. Saka iwayo madhirivhari ehurumende ndiwo atinoda kuti tikwatisa nyaya dzebhajeti. Patinoita roli yedu yekuongorora mashandiro ari kuita executive, tinenge tichishashamisa executive basa tichibvunza mibvunzo yakasimbarara inoenderana nezvido zvevanhu vari mumapositions vakatibvusa tikure muno mupalanda.
Mumiriri weMount Pleasant vaSamuel Banda veMDC Alliance vatiwo nyika inofanira kuva nemitemo inobata vanhu vese zvakaenzana zvisinei nekuti munhu ndewebato ripi.
Iko zvino tiri kutarisira kuti malaws anenge achigadziriswapo haafaniri kunge akarerekera one side. Malaws ngaange ari fair to anyone and everybody. I think that's the issue of parliament.
Mumiriri weHarare West vari nhengo yeMDC Alliance zvakare Muzvare Johana Mamombe vaudza Studio 7 kuti shuviro yavo ndeyekuti nhengo dzeparamende kubva kumapato ese dzichange pamwe chete mukudzika mitemo nekuita basa rinobatsira mwana wese weZimbabwe.
Ungare uchibva kuMDC Alliance, ungare uchibva kuZANU-PF, ungare uri independent, tikuda kuti tiise musoro pamwe chete toona kuti tingashandure sei nyika yedu, tingaonesane sei kuti nyika yedu ienderere mberi. Because kuti nyika ienderere mberi zvinotanga imo mudare reparamende. So ndo chishuviro changu semumwe weumwa change ari mumiririri mudare reparamende.
Mumiriri wegokwe nembudzi yamuNational Assembly vaJustice Mayor waGhana veZANU-PF vaudza Studio 7 kuti vanoda kushanda vasingachichidzirwe nemakurukota ehurumende mende sezvaiitika muparamende yapfuura.
Muite parliament vakanetsa nyaya yemaminista makurukota ehurumende aiindasia nebasa redu muparliament. Saka mu9th parliament tinoshuvira kuti maminista achaziva basa ravo, maMPs ari kuparliament oziva basa ravo. Hatidi kuti kana pane nyaya dziripo vakuru vatirai kutibatirira.
VaJoseph Zvotimba vekuBeera South vanoti vachashanda zvakasimba mukusimudzira vanhu vemudunhu ravo uye vatiwo vanoda kuti Studio 7 ichitanga kutepfenyura iri muZimbabwe.
Studio 7 kuti vakomana vari kuStudio 7 havachiuya vaite mabroadcasting muno kwete kuramba vari kunze kwenyika. Havauye vakumbire mazuva nonyika yayouth foundation yako iri open kune everyba. So Studio 7 should leave America and come to Zimbabwe and start the broadcast vari muno kwete kuti varavo vari kuAmerica.
Amanye ukaisimba negavi reZANU-PF vaudza Studio 7 kuti vachaedzana pese pavanogona napo kuti vanhu vemunzvimbo yavo vawane mabasa.
Adzimai nevechidiki ngavave vanenge vachisanganisirwa mune zvekuchongwa kwematunhu, vachisanganisirwa mune zveupfumi hwenyika ino. Ndizvo zvezvimwe zvinhu zvatitange titarisira muguti neconstituency kuti tione kuti madzimai vawana zvakavakwanira panyaya dzekurima.
Munyori weparamende vaKenneth Chokuda vagadza nhengo dzese 221 dzedare reNational Assembly nenhengo 70 dzeSenate. Mutungamiri wenyika vanotarisirwa kudoma nhengo 5 kudare reSenate uye svondo rapfuura vakatodoma vatevedzeri vavaviri zvinoreva kuti vasarirwa kudoma nhengo 3 chete. Matare maviri eparamende aya achagara svondo rinouya kuti asarudze mutauri weNational Assembly pamwe nemutungamiri wedare reSenate. Pane nzvimbo dzinodarika 30 dzeNational Assembly dziri kupikiswa neMDC Alliance mudare reElectoral Court zvekuti vari kupikisa ava vakabudirira. Vamwe vatoreswa mhiko nhasi vanorasikirwa nezvinzvimbo zvavo mudare iri, vanenge vanzi vakakunda vachitoreswa mhiko yekuti vave nhengo dzedare iri. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.